aicho kwa dipa gairwa msangano moto yende kushete nkazo wanga uri msangano kuti sezvo papa mbaitwa msangano wokutanga tinzwe kubva kuhurumende kuti pazvikumbiro zvataita pane zvipi zvakabuda nokuti isu hatishandi nezvinenge zvangobuda kana kuti zvinenge zvataurwa mumapepa saka takakwanisa kuita musangano uyoyo hurumende ndo yaifanira kuti zivisa zvayauya nazvo saka zvayakauya nazvo ndo zvatakapakurira kuvanhu
zvii zvakauya nehurumende zvamakapakurira kuvanhu zvacho vadzasunga
zvokuti izvo vakati mari yemara TGS yanga ichifungidzirwa nevazhinji kuti pamwe ndo pachabva 100 US aiwa handizvo iyoyo iri kuwedzerwa ne20% yobhekdetwa tujanuary then $100 kwakupamidzira pamuhoro kureva kuti ichiwanikwa iri mari yokuamerica USD kureva kuti USD package yava $175 yatinowana iri mari yokuamerica ndo zvakabuda maererano nezvemari uye kuti vanhu vangoziva kuti mari yemara TGS sezvandataura pekutanga inobhekdetwa tujanuary iri yakapamidzirwa ne20% ye$100 ichatanga muna machi kuti vanhu vaiwane saka ndozvizhi zvikuru zvakabuda pamusangano
saka imi makatambira here zvese zvakauya nehurumende sevashandi
isu sokuona kwedu takaona kuti zvanga zvaita nani zvikuru chero zvisina kusvika pataitarisira zvokuti takaona sokuti chinhano chimwe chekuti kuri kutanga vanhu vanogona kutora vomboona tozotaurirana zvepamberi kuti toita roadmap ipi kuti tidzokere ku2018 kumariya taikora nguva zvinhu zvichanga zvichiri nani
musangano wakaitwa panguva iyo hurumende yazivisa kuti varayiridzi vasiri kuenda kumabasa vachambomiswa kwemwedzi mitatu makabata sei nyaya iyoyo
isu takati hatikwanisi kusaina chibvumirano kana imi musina kubvuma kuti muchadzokera munotaurira vakuru venyu kuti dai waro marega kudzinga vanhu nokuti vanhu vamuri kuda kudzinga kana kuti vamuri kuda kupa chitarafa vanhu vakaratidzira mukuburikidza nekuti zvinhu zvava zvisina kumira zvakanaka kuburikidza nokuti mari yanga isingakwanisi kuvasingakwani kuuya kubasa saka isu takati ichocho chikumbiro chatakaita ngachipinde muchibvumirano ivo vakati hazvigoni tinongonotaura nomuromo isu kakati kana mati munonotaura nomuromo saisu hatichakwanisiwo kuti tinyorerane pasi nemaererano nezvimwe zvatati hapfuma izvi ndo mabatiro atakazoita saka takazongoti waziva kwake waziva kwake.